vachitaura nhasi pamhemberero dzekucherechedza zuva remadzimai pasi rose kana kuti International Women's Day dzaitirwa kuchitora kushurugwi mudunhu remidlands kurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Muchangwa vati hurumende iri kukoshesa zvakanyanya kusimudzirwa kwevanhukadzi
kana kuri kuagriculture tikutarisa kuti madzimai edu vari kupiwawo zvakakwana here pfumbudza intwasa kana kuri kumining tikutarisa kuti madzimai vedu vari kupiwawo here maclaims vari kupiwawo here environment yekuti vaite business vakasununguka
amai Muchangwa vati chiri kudzosera madzimai kumashure zvakanyanya nyaya yemhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana munhurume here vati bazi ravo riri kutora matanho ekupedza dambudziko iri akaita sekuwanisa madzimai anenge asangana nemhirizhonga rubatsiro rwakazara vachiti nyika haigoni kuzadzisa chiga chevision 2030 pasina madzimai
you can't leave 52% of the population behind and expect to achieve vision 2030 ndosaka president vachiti pamasimba avanotipa vachiti pamari dzavanotipa kutiche empower women vachiti pamasimba ekushanda nemadevelopment partners
asi amai Memory Mvura vanove mugari wemuHarare vati zvisinei nemhemberero idzi gore negore kodzero dzemadzimai hadzisi kusimudzirwa munyika
madzimai asati ava empowered asati ane zvatingati tingatarisa kuti tiri kusimudzirwa kana kuti takatosimudzirwa tichiri kure nekusimudzirwa kwemadzimai nekuti tikatarisa izvozvizvi ikonomi yedu yakadhakwa
mumwe mudzimai angoda kuzivikanwa nekunzi Mamoyo atiwo zuva ranhasi kwaari nderekuti madzimai aungana achichema nhamo dzavo sezvo madzimai asina upfumi kana masimba munyika
nekuti kurema kwakaita upfumi hwemuno munyika ikonomi zvayakaita ari kuchema mukadzi baba vanogona kutongotiza vakaremerwa havana kwavanoimpawewa ikonomi yacho ukaitsvaga kwese seizvozvo ukanzi kumamainzuku hakuna vakadzuku varume vega
amai Otidi achikandira avo vanoraramawo nekutengesa mumigwagwa vatiwo madzimai munyika ari kunhonga svosve nemuromo sezvo ari kushungurudzwa pese paanotsvaka kuraramisa mhuri
tiri kumhanyiswa nepolisi hatina kana nguva yekutengesa pando patinoraramira mhuri dzedu dzinenge dzichida kudya dzichida kuenda kuchikoro saka kana tichivhiringidzwa kudai tinenge tichitokanganisirwawo kodzero dzedu
mumwe mutori wenhau wechidzimai Veneranda Langa atiwo kushayikwa kwomunhukadzi muutungamiriri hwenyika mucherechedzo wekuti Zimbabwe ichiri shure mukusimudzira madzimai pamwe nekuenzanisa mikana
presidency hakuna kana madzimai ari pautungamiriri kana madzimai akawana zvigaro zvakakosha kumaministries like ministry of finance toona kunge upenyu hwavo hungasimudzirwe nokuti maministries iwayo ndivanoronga upfumi
zuva remadzimai rinocherechedzwa musi wa8 kurume gore rega rega pasi rose senzira yekupemberera budiriro yevanhukadzi pamwe nekuendesa mberi kodzero dzavo zimbabwe yacherechedza zuva iri pasi pedingindira rino tarisisa zvakadzama nyaya yekusimudzira madzimai senzira yekuwana budiriro kana kuti investing in women accelerate progress madzimai munyika anogaro chema nematambudziko anosanganisira mhirizhonga yemudzimba kubatwa chibharo kuroodzwa vachiri vadiki kusaenzaniswa kwemikana nekutarisirwa pasi mumabasa pamwe nemumhuri ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere